Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 weLevel 4 lockdown uchamboramba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kuti asabatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeParamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana maviri ane makumi masere 3,280 zvichitevera kufa kwevanhu zana nevanomwe 107 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevanomwe 1,767 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi maviri nezviviri zviine zana nemakumi mashanu 1,522,150. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvina nemazana matanhatu ane makumi masere nevashanu 694,685. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 101,711. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe ane mazana mana ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 70,496. Dare remakurukota rakasunga nezuro kuti mutemo wokudzivirira kupararira kweCOVID-19 weLevel 4 lockdown urambe uripo sezve huwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvokufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wemakurukota. Dare iri rinonzi rakapasisawo zvakare chikumbiro cheboka rezvekushanyirwa kwenyika chekuti migano yenyika yeVictoria Falls neKazungula inge ichivhurirwa vashanyi vakabayiwa nhomba dzose dzekudzivirira COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University, Dr. Matthew Nyashanu vanoti idanho rakanaka rekuti nyika irambe iri paLevel 4 lockdown. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Rekuti irambe iri paLevel 4 izvinenge zvakanaka, asi ngavachitarisawo dzimwe nzvimbo dzekuti ndedziti dzinokwanisa kunge dzichisunungurwa. Nekuti tikatarisa maindustries, kana vanhu vakange vabayiwa ngazvisunungurwe. vanhu ngavabayiwe vakaitwa fully vaccinated zvinhu zvobva zvasunungurwa asi kuti zvinge zviri pa level 4 nekushaika kuri kuita vanhu nekubata kuita nezvirwere ndinofunga kuti ngapamboitora pachitwa izvozvo zvekuti vanhu vaonekwe mafambiro avari kuita
kune vamwe Dr. Nyashano vari kutiwo vanhu vanenge vabayiwa vari kungozoramba vari muusungwa ivo vabayiwa nhomba zvii zvamungataura pamusoro pazvo
kune avo vanenge vakabayiwawo ngakangwe kuchisunungurwa handizivi kuti malevhu avo akamirawo sei asi ngapusanganidzire kusunungura vanhu asi mukunyerenutsa zvinhu uku ngakunyerenutswe vaine zvinhu kuti zvinenge zvichiratidza kuti kana vanhu vakange vasiya izvi vanokwanisa kunge vasingazotapurirani zvirwere zvakanaka chose kunyerenutsa zvinhu especially tichionawo kutambura kuri kuita vanhu nekudonha kuri kuita ikonomi nevanhu vari vulnerable zvakanaka kunge zvichinyerenutswa asi ngazvinge zvichinyerenutswa zvichitevera mitemo inoita kuti vanhu vasange vachizotapurirana zvirwere iye zvino vanhu varombo tinoziva kuti kune vamwe vairarama nekutengesa mavegetables mukaramba makasunga muchiti level 4 inotaura kuti mavegetable atengeswe zvinogona kukanganisa dzimwe mhuri dzinowana mari kubva mukutengesa zvinhu saka ngapasunungurwe pachinzi kana wakabayiwa mainjection ese inda unotengesa iwoo kana wakabayiwa mainjection ese fambawo uchinotengawo izvozvo zvinogona kuita kuti zvinge zvichikurudzira vanhuwo zvakare kuti nganditsvagei ndinobayiwa mainjections
takanzwawo iro dare remakurukota richitaura nenyaya yekuvhura miganhu yekazungula nekuvictoria falls kuitira nyaya dzetourism chikumbiro chakaitwa nevetourism industry zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri
tourism chete zvakanaka kubvavhura ipapo asi ngavabvavhurewo zvakare vachiona kuti vanhu vepublic health veministry of health vari kutarisa here kuti vanhu vari kuuya ava havasi kuuya kuzotapurirana zvirwere mumaborder post imomo nemunzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu asi ngavafungewo futi nezvevanhu vane maindustries muHarare muBulawayo muGwanda mamutare muGweru kuti vanhu ava tingavhurawo sei ngakusangotariswa zvetourism chete ngakutariswe iri wholesome nekuti nyaya iyi iri kuafekta munhu wese naizvozvo ngazvinge zvichitariswa nemazvo
nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University Dr. Matthew Nyashanu vari parunhare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7 Zimbabwe yabvumidza mwedzi uno kushandiswa kwemushonga unodzivirira madzimai kutapurirwa HIV unonzi Depo-Provera Ring inova mhete inopfekwa kusikarudzi rwemadzimai Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kwedapivirin ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kwedapivirin. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr. Nyaradzo Mukoti Oza Studio 7 kuti Depo-Provera Ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr. Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu. Asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register Depo-Provera Vaginal Ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakavave kutanga tiitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine hudzamu vachida kuona kuti ring iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda zvinogona kupfuura ma10 years. Saka izo zvanosikuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi iyi mufamasi kwete asati zvasvika ipapo.
Dr. Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga wedapivirin ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Chaitika ndezvekuti Minister of Health vanozoona ivo kuti ringi iyi ingasvika sei kune madzimai ega ega anofanwa kunga achiiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV.
Dr. Mugodi vati vakadzi zvikamu makumi matanhatu kubva musana ndivo vanotapurirwa HIV munyika, nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikanwi wake.
Katarisa HIV tinoona kuti madzimai ndo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanyo bata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya kuga shira HIV.
Sangano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana. Ongororo yedapivirin ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitwa muSouth Africa, zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhu kadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com inoti chirongwa chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekubaya nhomba vanhu vanoita miriyoni imwe chete mukati memasvondo maviri elockdown chakatadza kubudirira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Chronicle rinoti vanotakura vanhu vave kubhadharisa vanhu mari yakapetwa kaviri vachiona kunetseka kuri kuita vanhu vari kupunza mutemo wekufamba pakati pemaguta, izvo zviri kurambidzwa nehurumende. Mukurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19, hurumende yakamborambidza vanhu kufamba pakati pemaguta. Nepenyuro yeZBC inoti makurukota ehurumende ari kunyora bhiri rine mutemo inobata vana vadiki. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti zero remwana anogona kupomerwa mhosva rakwidzwa kubva pamakore masere kusvika pamakore gumi nemaviri, uye mwana wese anenge apomerwa mhosva achapiwa rubatsiro rwagweta. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvauma munyika, zvinhu zviri kudhura. Gurupa rinoti vamugabe vaiti wanani, nekuti vamugabe vaiva nemaprice control. Zvino vamunangarwa hapana kana price control yavanoisa. Vazitadza nyika vanyika vaikundikana kundikana kutonga nyika. Zvinozonishamisa vapinde pachigaro vatungamire nyika, nekuti vanokoshesa zvido zvavanhu, vanokoshesa zviga zvavanhu, kwete zvana vamunangarwa zvokuti munhu ukataura chokwadi unosungwa, ukataura chokwadi unorohwa, ukataura chokwadi unovharirwa. Hazvina kunaka izvozvo. Ndo patinoti president unozonishamisa pachigaro 2023. Aiwa, kuvhotera president unozonishamisa, tichavhota newandu wedu wose timunge muchiita pachigaro. Nekuti varume ava vakundikana chaizvo, vakundikana kukundikana kukundikana kuya. Kubva zvakapinda vamunangarwa hapana kana chinhu wani chavakaita kana zvinova zvinhu zvinotirwadza tichingotambura. Kuzvinhu zvichingokwira zvichingodhura, aiwa hatisi kufara naizvozvo, hatisi kufara. Zviri kutirwadza zvisingaiti, zviri kutirwadza.
Studio 7 pa Studio 7 kwamatanonoka wande. nevamwe vana mukoma Blessing Zulu vana Sisima Velas aiwa toda kutenda ine basa rinobata aiwa ndiri kumira na chifu yo chifu chweshe muzarabano ko ndiri kuti vana veZimbabwe vose simukai timire na chifu wachiweshe panyaya yekutorerwa zvicherwa zvedu muno munyika nemakoronyera ngaandeito se tinoramba tinoziziva kuti pane vari kuvatuma kuti machina apinde asi achirachira makomba tinoziva variko pavakuru vanotonga nyika pane vari kubata mabasa akaita sewawo vanoziva kuti vakweguro ndoasiya nyika ino yavapoto isina chinhu handeito mira nachisi kunyika yedu isaparadziwa aiwa ndatenda hangu ndonzi chitube ndiri muno mubhindura.
Vawande. Message yangu na upinda sakana kandi kuti magadi eni ipapo. Kuna kutrinani. Ndiri kuti taitotora zvangu neshamwari yangu tigere. Tiri petinenge tiri zvedu tichitamba zvedu tiri ipapo. Anibvunza achiti chii chiri kunetsa kunyika kwake iwe. Ndamubvunza achiti zvakatiwo mini zvikuru. Ndadzosera achiti pamberi apo zvichashatira veisu muno munyika. Ndiri kuona kuti nyika yedu ichazoshatawo South Africa zvikuru. Ndomataura anga achiita shamwari yangu. Anga inipingisa achiti aiwa ichazoshatawo nyika ino ndinozviona. Asi ndamutaura ndichiti unonyepa iwe aramba zvikuru. Asi tangozosiyirana ipapo nekuti zvinzwa kuti anga ari mberi tichiramba tichitaura zvikuru. Ndada kuti ndimutepe zvaanga achitaura bhati aramba achipikisa achiti zvichashata chete kufanana nenyika yenyu. Waitako maita yenyu zvikuru vana kumahonde muende zuva rakanga zvikuru tangi.
Makadiko Studio 7, makadiko estripo zvedu kana makadii chiri kuno kuchirundo kuboda kuzambia. Ndine mashoko anga ari kutaurwa neavo vanga vachitaura panyaya yekereka. Ndanchida kuvadaira panyaya yen'anga yavanga vachiti nen'anga ichishorwa kana kuti neiwe makereke vachituka n'anga. Iyo n'anga ichinzi inobatsirawo vanenge vachipenga vaya. Sepapo ndanda kuvadaira kuti n'anga hatina patinoikudza sezvo iriyo inopengesa vanhu ivavo. Vanhu ivavo pakuzotsvagira rubatsiro kun'anga vanhu vanenge vatadza kunamata sezvo vachiziva kuti chinoita kuti tipenge chinenge chapengesa munhu n'anga. Ndosaka vachizomhanyira kurubatsiro rwekuenda kun'anga. Asi hapana munhu angapengeswe nechechi nechikereke.
Makadiko pastudio 7 apo. Ndinofara. Chirongwa chehurumende chekuti inyore mazita evanhu vari mudhayasipora vari kunze kwenyika va handichioni chechibudirira because vanhu vanga vatobirira pasarudzo apo because vangachiziva kuti vanhu ivavo vari kunze saka vanochizoshandisa mazita avo ivovavo kupasarudzo saka vari kuronga tatozoona tatomberi kwavo hazviiti vanhu ngatisanyoresepa mazita ivavo ngatisiyane nazvo dhenja ipi pane dhenja here akambotora especially kana mazimofobic akamboitwa pane zvaakamboita here nevanhu wakuchida mazita evanhu because zvaka kune pamaelections hazviite izvozvo vanhu ngatisanyorese mazita iwavo ngatisiyane nazvo ngatisangane pamaelections.
Makadini pastudio 7 apa. Aiwa ndinoda kukutendayo. Ini ndinoitwawo simba rashekusha. Zvinoitwa paZimbabwe zvinorwadza. Munzura anofunga kuti kutora zita repati kudini zvese zvaari kuita anofunga kuti ndokutonga. Kutonga kunobva mukusarudzwa nevanhu. Ndinanga ari mumwe ane pfungwa dzakakwana shanu ndinadzoka agara pasi otevera vakuru vake vana vachamisa oona kuti zvinhu zvinoenda nepi kwete kupepereka kubhadharwa kwese kwari kuitwa nezanupiyefu ngaazive kuti kutonga kunobva muhana. Ndatenda hangu.
Mangwanani pastudio 7 apa. Makadii henyu vashamariri vese. Kuti vana veZimbabwe vaziye kuti mu2023 ngavaziye pekuvhotera. Tatambura isusu tiri muno muSouth Africa munomu. Hakusi kuda kwedu, asi kuda kwegavhenmendi yedu yakaora. Kuda kwegavhenmendi yedu inonyengedzera vanhu kana yakuitwa maelection saizvezvi inge yakuti vanhu ndopaemastendi vavapa mastendi vavhoterwa Vajiwa wabiri zira utuza wina. Uzoka zora kutu masendi ataka kupai. Asipa mtemu wa makapiwa. Asipa mtemu. Samafari mufi. Busu wanengu wawe na maelengishe ni yao. Rengu wabira. Sala wanawezu wapu ngatisha ngamuke. Kana maka ndikura hari. Ye zanu. Endai. Ndikura hari ya MDC. Ya VHE. Endai. Imi mifura kuzeyapa kufotira. 2023 maelengishe naruku ya. Busu makasara enda kura hari. Ye zanu. Mei makutewele kwa ni masoja. Tuma ofedereni. Ningi wakusenze. Sewa kuti rewevan saibu kuti musa roha ngati ite kuti vanhu kana kanzi kurwari ZANU-PF endai makawanda asi mufana kuziya kuti pa 2023 ndipo munosangana mabhaurji box
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe Racket Union inoti iri kuzvipira kubika dombo kusvika raibva kuitira kuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kuWorld Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro-soro pasi rese senzira yekusimudzira masebles. Mumitambo yeAfrica Cup iyo inoshandiswa zvekare senzira yekuenda ku-2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finali eAfrica Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical macoaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana neIvory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda kuWorld Cup ya1995 ichitsiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a1987 na1991. Mbokosvika mumakota finari, Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro-soro muurongwa hwezvikwata zverugby muAfrica. Captain weMasebles Hilton Mdariki anoti vanofanira kusunga dzisimbe kuti vadarike panzou dzekuIvory Coast idzi.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia mumaAfrica Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo, Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya ichitamba neUganda, Senegal ine Algeria. Afrika Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda mumakwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19. Morocco neNigeria dzikadzingwa nemhosva dzakasiyana-siyana. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komiti yakasarudzwa nemutauriri weParamende yeAmerica, Amy Nancy Pelosi, kuti iyo ngorereyo zvakaitika pamzinda weparamende kana kuti Capitol Hill musi waJanuary 6 yakanzwa humpowo kubva kumapurisa akange akachengetedza muzinda uyu zuva rakasvika mumho yevanhu ikapunza misuo, mawindo, matafura pamwe chete nekurova mapurisa ichitsvaga vamiriri vavaiti vari kubatsira mukubasa rudzo kubva kune vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Vanhu vashanu vakafa mumhirizhonga iyi. Mapurisa akataura kurohwa kwakaitwa nemhomho iyi. Pemaawa matatu, mapurisa akarondedzera zvakaitika zvose, vamwe vachichema vachiti havasati vapora kubva mukurohwa kwavakaitwa. VaTrump vanoramba vachitaura zvemanyepo uye vachitsigira vanhu vakaita izvi, uku mapurisa achiti pari zvino asunga vanhu vanoita mazana mashanu vanopomerwa mhosva yezvakaitika paCapitol Hill musi uyu. Vanoongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo yepamusorosoro paHoward University vaCalvin Manduna vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pabudiswa zvinhu zvinorwadza uye paratidzwa mhosva dzakaparwa, havaoni sekuti zvichabatsira zvikuru sezvo vanhu muAmerica vapesaniswa zvakanyanya.
Mapurisa ataura worondedzo ravo kuti chii chakaitika musi waJanuary 6 pakauya chimhomho kuCapitol. Kutaura kwavaita kunenge kwagwadza vakawanda, vamwe vada kuchema vachihwa kuti chaunga changa chauya chakavashungurudza, vamwe vakakwara, kwakafiwa vanhu 7. Saka ndo zvinenge zvabuda patestimoni yavo nhasi.
Zvataurwa izvi sokuona kwenyu zvichabatsira sei mukukurudzira vanhu kuti zvakaitika musi waJanuary 6 zvakange zvisiri zvinhu zvakanaka?
Zvakaitika musi waJanuary 6 ndofunga ruzhinji rwagara ruchiona kuti kufa kwevanhu kwanga kusina kunaka, chero ivo vanokurudzira vatabatira vaTrump handifungi kuti vari kufara nazvo. Asi dambudziko nderekuti pane kakusaonana pakati pemabato maviri ari kwekuita muno muAmerica. Saka kuti tinyatsosvika pakuwirirana kuti vataure vawirirane kuti zvakaitika zvava zvakaipa, handioni zvichiva zvakaitika nekuti patori nekunetsana kwepolitics nematongerwo enyika zviri pasi pezviri kuitika zvemahearing aya.
Tinoona kuti pane nhengo dzeRepublican Party mbiri mukomiti iyi. Sokuona kwenyu nimi, sokunzwa kwamaita, nhengo idzi munoona sekuti dzakwanisa kusvika kuvamwe vavo here veRepublican Party nezvavataura nezvaitika mukomiti iyi?
Havana. Pamwe abata vashomanana, asi kuruzhinji rwemaRepublican especially ava vanokurudzira vaTrump, ava vaviri havatori vatengesi. Takatoona vamwe vati panga maikeni vakatobviswa chigaro chavo kumakomiti kucongress yemaRepublican. Saka chimiro chavo chakatodonha kubato ravo.
Zuva rokutanga rekomiti iyi kuti inzwe ungowo, ratipa chidzidzo chakadini, chii chatadzidza pazvataurwa mukomiti iyi?
Handifungi pane zvitsva kwandiri, pamwe kune vamwe, asi kwandiri hapana zvitsva zvichabuda apa, nekuti munoyo takaona mavhidhiyo akawanda kubva kumuna vatapi venhau. Kune makesi mazhinji over 450 yevanhu vakasungwa vari kumatare. Saka zvakaitika musi waJanuary 6 tava nepicture yekuti chii chakaitika. Politically kuti process yacho pane kwaichaenda here, pane chichabuda kubatsira nyika kuti zvisapamhike, ipapo ndo pane dambudziko, nekuti hapana kakuwirirana pakati pemabuto maviri anokwikwidzana pamatongerwo enyika ekuti chii chofanira kubuda, uyezve zvabuda zvacho todii nazvo neinformation yacho kuti chisingi semasitimu wanu waza kwa nise kupa mazakadae
abo vange vari vanongorora zvematongero enyika uye vachiita dzidzo dzepamusoro-soro paHoward University vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro muZimbabwe. Hurumende inoti mutemo wokudzivirira kupararira kwecovid-19 welevel 4 lockdown ucharamba uripo. Mushonga unodzivirira madzimai kubatwa neHIV wobvumidzwa kushandiswa muZimbabwe. Komiti yeparamende yeAmerica iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 inonzwa kubva kumapurisa anochengetedza muzinda uyu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.